Inini hangu andina kushamisika nedanho ratorwa neFIFA nekuti Zimbabwe haina kuzadzisa izvo zvayakatarirwa neFIFA kuti iite. Zvinova izvo zvaita kuti FIFA irambe yakatsika madziro.
Ungati vari kuita zvenhabvu vanorasikirwa zvakaita sei?
Mukatarisisa Zimbabwe uye nemutambo wenhabvu tiri kuuruza zvinhu zvakanyanyisa stereki. Mukatarisa zvatanyanya kuruza, marefu edu anofanira kuenda kumacourses kunze kwenyika havasi kukwanisa. Maadmin courses anofanira kuitwa nevamwe maauthorities edu emuno muZimbabwe hatisi kukwanisa. Vezvemushonga sports medicine courses hatisi kukwanisa. Mafunds emafootball project hatisi kukwanisa kuawana. Madevelopment grant for women football hatisi kukwanisa kuawana. Magrant for infrastructural development kuti tivake pekugara chaipo peZifa sehead office yavo, kana kugadzirisa Zifa village, mari dzidzo hatichakwanisa kudziwana.
Ko, panyaya yemari dzinobva mumaterevhizheni kana mitambo yatepfenyurwa?
Matelevision rights ataiwana kubva kuCAF anoburikidza kubva mumaclub competitions edu aya panotamba FC Platinum nedzimwe dzekune dzimwe nyika hatichakwanisa kuawana. MaTV rights zvakare emacompetitions emanational teams edu hatichakwanisa kuawana. Zvakare nekusenior team maWarriors hatikwanisi kuwana futi mari dzemaTV rights idzodzo. Hatikwanisi kuhosta any event yekosafa, yekafu, yeFIFA kana anything. Izvozvi mari chaidzo dzeWorld Cup hatina kukwanisa zvakare kudziwana. Saka ndodaira kuti isusu tiri kuluza zvikuru nekungoomesa makotsi kwatangoita. Kugadzirisa kwacho kuri pachena kungotevedza zvakatarwa neFIFA.